May the Lord of Mercy.
MSTR.
May the Lord of Mercy.
All the bridges. Yeah, yeah.
The Mark's brain, Mr. Destroy.
Kutata kwawe kuno, kuna kwawe kutata shika 18 years school vichini zvakuto nyatsa plus kuno kwane shisha. Ndo iri kutifadza, tsika nemagariro mfunge takazorasa. Ende atichafari, tabakufarisa kuri denda denga here, makazvitarisa. Rere atitatye, tabakungoti bo, chakosha ma morning after no mukochins o. But lad, Bakutoda simba, bakutoda power. Bangweta kamputu, wakufura krawa. Mundi nebava machichi taktiza mpawa.
Zipa njika zaka oma. Zipa zipa no kuoma. Kuoma kuoma chaiko. Anifunge kanatika pona. Mwari wakuona.
Njika ya joyai. Njika ya joyai. Swagawanda dija tarise kune hondo dzakatarisa kune mhepo dziri kuti fighta tichiriwa nana kataona swagawanda ikudiremerawo kudenga chimboti dairawo
kutadza kwave kugona kwave kutadza svika 18 years kuri vijini zvakutonyatsa plus kunokwane shishishi saka kudichi zvakaoma. May the Lord have mercy. Kuoma kuoma chaiko. Anifunge kana tika pona. Mwari warikuona. Zvakaoma. May the Lord have mercy. May the Lord have mercy. May the Lord of Mercy. May the Lord of Mercy.
On it, producer.
May the Lord of